kurudzire mbatanidzwa masangano anorira kodzero dzevanhu muBotswana iyi iri kuuya mushure mekuurayiwa kwamusigiri webato rinopikiswa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vatinase Chitsunge svondo rakapera nevanofungidzirwa kuti vatsigiri weZANU-PF uye sangano iri ratora danho iri sezvo muzinda weSADC uri muBotswana. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubhokisi kodza vatapere ndlovu vanzi hastudio 7 kuti pamwe mamiriro ezvinhu angashanduka munyika kana vatungamiri venyika dzemusandiki vakatungamirwa navamasisi pakufambisa shoko resarudzo dzisina mhirizhonga. Vaenderera mberi vachiti chiviro yesangano ravo ndeyekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvivhote murunyararo kuitira kuti zvido zvevana venyika ichipikirwa zvimwe zvinobuda musarudzo iri kutarisirwa kuitwa musi wa23 mwedzi uno.
Mhirizhonga iri kuitika muzimbabwe pamwe nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuchatadzisa zvizvarwa zvemuzimbabwe kuti zvinovhota zvakasununguka. Tinotenda ruvatadza chakata kuti zvichabuda musarudzo zvichave zvido zvevanhu.
Mutauriri wehurumende Botswana vaJohn Dipo varamba kutaura neStudio 7 vachiti Zimbabwe inyika yakazvimirira uye Botswana ina mvumo yekupindira mune zvematongerwo enyika emwe nyika. Pavakanobata maoko mhuri yakwaChitsunge mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa asi mutevedzeri wemunyoro anoona nezvemutemo muZANU-PF waFortune Chatsi avo vakamirira bato ravo pakusanwa kwemhiko dzerunyararo vati vese vanoita mhirizhonga vakafanira kusungwa nekurangwa pasina tsvete dzisinei nekuti wabuda mumba mani.
Hazvina basa kuti ndevebato rii, anenge awanikwa nemhosva mapurisa ngavaite zvavanofanira kuita, munhu aende kumakoti. Isusu semusangano hatipindire kana munhu achinga atora mutemo aoisa mumaoko make.
Vanorwira magariro evanhu akanaka munyika uye vari mukuru musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Mbofana vati vamasisa vangagone kusura mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa maringe nenyaya dzemhirizhonga nekuti shamwari dzemandorokwati.
Pano tinetsei kuti vamasisi vaonekwe vachisoropodza hurumende yeZimbabwe, vakawirirana kunge bhandi nebhurugwa vachiita zvirongwa zvakawanda wanda vachishanyirana nyika dzavo. And tinoona kuti pakauya vamasisi kuno muZimbabwe nyaya yavainyanyotaura nayo ndeyekuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Saka kuzoona mutungamiri akadaro aakutsoropodza hurumende yamunangagwa kuti muri ku shusha vanhu, muri kumbunikidza kodzero dzevanhu, muri kurova vanhu, hationi zvichiitika izvozvo.
Zvichakadaro sangano reCancer in Zimbabwe Coalition riri muBotswana mushure mekukokwa neBokisi Kodza uye riri kuitawo misangano nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi nechinangwa chekuzvikurudzira kuti zviende kumusha kunovhota musi wa23 Nyamavhuvhu. Sadyaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa vati zvizvarwa zveZimbabwe zvakafanira kuda nyika yazvo uye zvisasundwe mune zvematongerwo enyika. Gwaro rakaburitswa neZimstate rakaratidza kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviuru 41 kana kuti 47,000 zvinogara muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Singirai Madondo.